vanoti vaita rifau hurumende itsva yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti yaitanga kugadzirisa nyaya yekuti mari iwanike munyika asi vanoti izvi zviri kukona n'anga murapwa achida vajohn marava vanoti zvinhu zviri kuoma munyika sezvo mari isati yave kuwanikwa kumabhanga uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira
panyaya dzemitengo ndingati hapana chanyanyo kuchinja hapo zvinhu zvazvazviri semazuva akudhara patiri isusu vanhu vari pasi isusu hapana chatiri kunange chati chachinja nokuti kunonzi kuchinja kwatiri isusu kudzikiswa kwemapuraizi ende futi kuwanikwa kwemari cash kana kuti ivo vakakwanisa kuisa kuti izvozvo iko keshi izvozvi zvikwanise kana kuti kudzikira kuti kana tichitumidzira umwe munhu mari kana ndikatenga chinhu hatizoitwa zvekuretwa izvi zvokuti ndobhadhara 20 cents extra ndobhadhara yakadai so extra
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekugani muchinhoi vakalistos mvere vanotengesa nharembozha nemakadhi ekutaurisa panharembozha vamvere vanoti mari iri kunetsa munyika vamvere vanoti hurumende itsva ingadai yakakwanisa kuti vanhu vawane mari kumabhanga kubva muna mbudzi gore rapera payakapinda
zvakafanana nekuwanikwa kwemari muvanhu nometa kuti ishoma but inofanirwa kunge iripo mukati mevanhu vanhu vachitenga nokutengesa zvinhu mari iripo ichiwanika that's what I think zvaifanira kunge zvakachinja from November up to now
vamvere vanoti nekuda kwekunetsa kwemari munyika vave kuita mukando nemari yavanenge vawana pazuva kuti vatize dambudziko rekushaya mari mubhizinisi ravo vamvere vanotsanangura nyaya yekuwana mari nemukando
masosaiti atinotamba ndeyekudai zvishoma tinotengesa pano nanamai ava tiri 4 each and every day tinoreza mari ivi ndoreza $10 avanoreza $10 avoreza $10 toisa pamwe chete that money we give it to one person the next day we do the same ndoreza 10 we give it to, until tighter round toita futi the second round the third round saka that's how we are getting money that's how money pakati pevanhu ndopari kungosei kuveta mari
vaelijah mondwa vanoti vamunangagwa hapana zvavari kuita kugadzirisa nyaya yeupfumi sezvo zvekunyorerana zvibvumirano nedzimwe nyika zvavari kuita zvisina zvazviri kuunza munyika kufanana nezvaingoita vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe
kusiyana hapana because so far kungosainwa madipositeti hatisati taona zvamuda pamadipositi saka kungoda rungokondinya nezvamudhara zvongosaina madipositi kuti dhiurasaina mainivhesita vazouya nothing more
vamarava vanoti kuoma kuri kuramba kwakaita zveupenyu munyaya dzezveupfumi zvinoratidzwa nekusawanikwa kwemabasa munyika vamarava vanoti mapepa edzidzo haasati ave kushandiswa kuti munhu awane basa asi kuti munhu anopinda basa zvichienderana nekuti anoziva ani pakambani kana kuita zveuori
maqualification pamabasa apa pari zvino haasi kunyanya kutange ari kuconsidwa stereka nda ari kunyanya kutorwa ari kunyanya kusimbiswa inyaya yekuti nakudhara iyo ikonomi yacho ka apa hakuna mabasa iye munhukekene wacho anotora mabasa iye anopinza vanhu mabasa anenge ane hama dzakewo dzakawandawo kunzoko dzotootamburawo saka paangomukooka mukana kebasa anototsvagawo nzira dzekutoti hama yakewo yaanoziva itopindawo
nyanzvi inoona nezveupfumi uye vachishanda nesangano ravanachipangamazano relabour and economic research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vanobvumirana nevagari kuti vamunangagwa vangadai vakagadzirisa nyaya yemari sezvo zvisingade nguva yakakura seyavatora vachitambara vanoti vamunangagwa vachavhoterwa nevanhu vachitarisa zvavaita panyaya dzemari neupfumi zvinosanganisira kukwira kwemitengo yezvekudya muzvitoro izvo zvinobata vanhu mazuva ose ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.